vachitaura pakuburitswa kwegwaro ravo rekutanga pamusoro pemafambiro akaita sarudzo, mutungamiri wechikwata chesadic Dr. Nervus Mumba vekuzambia vati zviri pachena kuti bumbiro remutemo wenyika, mutemo wesarudzo pamwe nezviga zvesadic zvinobata sarudzo dzakajeka kana kuti sadic principles and guidelines on democratic elections hazvina kutevedzwa, izvo zvinokanganisa chimiro chesarudzo.
Nekuda kwezvikonzero zvatataura ugwaro rwino, zviri pachena kuti sarudzo rakaitwa pasina kutevedzera bumbiro remutemo, mutemo wesarudzo neziga zvesadic.
Vamumba vatiwo miganhu haina kutarwa zvakanaka, mamwe mapato haana kuwana gwaro revavhoti paine nguva, mari yekukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yange yakawandisa, uye makambani enhau ehurumende aipa nguva yakawanda kuzanu PF.
Takaudzwa kuti kuvhota kukanganiswa kumaruwa nechikwata cheForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ, izvo chinonzi chinoshanda nevasori uye change chine vanhu kumaruwa ese.
Vatiwo kushayikwa kwemagwaro ekuvhotesa zvikuru sei muHarare neBulawayo kwakasvibisa sarudzo idzi, kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yaiti yainge yakagadzirira zvakakwana. Vachiparurawo gwaro reAfrican Union AU neCommon Market for East and Southern Africa, vari kutungamira chikwata cheAU vaGoodluck Jonathan vaimbotungamira Nigeria, vatiwo pane zvinhu zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo dzeZimbabwe, uye vashorawo kufundisirwa kwevanhu.
Vanhu
vakapinda musarudzo vakati vainge vasingafari kuti FAZ yakavhundusira vanhu.
Gwaro reAU rekomesa rashorawo kusungwa kwevashandi veElection Resource Center, Zimbabwe Election Support Network netimpa chedu avo vaiongorora sarudzo. Sachigaro wechikwata cheCommonwealth Ambassador Amina Mohamed vekuKenya vatiwo pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pamafambisirwo esarudzo dzemuZimbabwe, vakakurudzirawo vezvematongerwo enyika kuti vazvibate nokumirira zvichabuda musarudzo zvichaziviswa neZEC. Chikwata cheEuropean Union chatiwo sarudzo dzakaitwa pasina kujeka, uyewo dzakaitwa paine kutya kukuru muvanhu, zvichitevera kusainwa kwemitemo yakaita se-Private Voluntary Organizations Amendment Act, the Law Codification and Reform Amendment Act ne-Maintenance of Peace and Order Act. Iyo chati yaishandiswa nemapurisa kumbunyikidza nekurambidza misangano ye-Citizens Coalition for Change. Sangano reCarter Center rekuAmerica ratiwo sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitika pasina kusununguka nekujeka, sezvo paramende yeZimbabwe isina kuvandudza mutemo wesarudzo kuti dzikwanise kuitwa zvakajeka. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vange vakatarisirwa kuita musangano nevatori venhau kuti vapindure zvataurwa nemasangano akaongorora sarudzo munyika aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.